manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wemugovera ndira 18, 2025. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kwasara mazuva maviri kuti vakakunda musarudzo yemutungamiri weAmerica vaDonald Trump vagadzwe pachigaro zviri pamutemo. Varimi vakawanda vanoti havachisina zvikwanisiro zvekuti vadyare zvakare mushure mekutsva kwezvirimwa zvavakange vadyara pakatanga mwaka wekurima. Dzimwe nzvimbo dzinotandarira veruzhinji vachiona mabhaisikopo mumaguta makuru dziri kuvharwa nekuda kwekuderera kwebhizimisi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kwasara mazuva maviri kuti vakakunda musarudzo yemutungamiri weAmerica vaDonald Trump vatoreswe mhiko semutungamiri weAmerica nemusi wemuvhuro apo vachatanga temu yavo yechipiri muhofisi. VaTrump veRepublican Party vakavimbisawo kusaina urongwa hweutungamiriri pazvinhu zvine chitsama kusanganisira kuchengetedza muganhu kusvika pakugadzirwa kwemafuta negasi pazuva ravo rekutanga muhofisi. Vamwe veRepublican Party vanoti vanofara zvikuru neurongwa hwavaTrump uhwu. Ngatinzwei hurukuro yataita nechizvarwa cheZimbabwe chinotsigira vaTrump vakuda kwaAzerbaijan.
Kugadzwa kwavaTrump ndiyo tsika yemuAmerica maringe nekutongwa kwenyika yavo kuti anopera makore mana oga. Tinoita sarudzo, taita sarudzo idzodzo pane anobudirira neano nanokundwa anenge abudirira anotariswa kuti anga achitora chinzvimbo chekutonga. So ndizvo zviri kuitika muswe bande.
Kune vamwe vari kufara, kune vamwe vasiri kuzvifarira. Imi munomirawo papi muchitarisa kuti pakakwikwidzwa anhu apa, pakakundwa vamwe, pakahwina vamwe?
Makwikwi erwendo runo anga akasimba chaizvo, akasiyana nemakwikwi emamwe makore ese. Unonyatsa kuona kuti mumufungo wevanhu vemuAmerica maita shanduko isingabviri yekuti vanhu vemuAmerica vava kutarisira kuti nyika yavo inge ichitongwa zvakasiyana nematongerwo aisimboitwa mamwe makore ese. Tinokonzera izvi nyaya yekuti vagari vemuno vari kuonawo zvinoitika zvakange kukwira kwemutengo wezvinhu. Kukwira kwemutengo wezvinhu, zvinhu zvakawanda zvanga zvakudhura, zvinhu zvekudya, pekugara kana tinoti housing, transportation, zvinhu zvakawanda zvinodiwa nevanhu vemuno kuti vange vachirarama.
Ndezvipiwo zvimwe imi zvamuri kufarira zvamunoona vachisvikoshandura?
VaTrump vachauya vachisaina mitemo yakawanda yavanofungidzira kuti ichabatsira kuti utongi hwavo hugadzike, hudzike midzi kubva musi wekutanga. So mamwe emitemo yavachasaina iyoyo anonzi maexecutive orders ane chekuita nesecurity, kuvhara border. Vachagadzirawo nyaya yezve upfumi yatanga changotaura, vanotiwo vanofungidzira kuti vakaregedza makambani achidrila oiri zvichaita kuti mitengo yetransportation iderere, zvobva zvatapukira zvichiita kuti mitengo yezvinhu zvese inge yakaderera.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chinotsigira vaTrump vakuda kwaAzerbaijan vachitaura vari parunhare kuTexas. Tabatawo mumwe anorerekera kuDemocratic Party ari mumiririri wesangano reNational Democratic Working Group muno muAmerica vatafadzwa munjanja.
Ndingangoti munyika muno mune kutarisira kupinda kwaWatrump mutungamiri kana mutongi weAmerica musi wa20 January. Vanopikisana naWatrump vakaona kuti vaTrump vanhu munhu angasina sarugano yakanaka, munhu akabata-bata mune zvinhu zvakawanda, angane nyaya dziri pamatare dzakawanda. Vanhu vakadaro havasi kufara. Kunewo vanga vari muCongress, kunewo vanga vari muJudiciary vakambopinza vaTrump mumatare. Tiri kunzwa zvichitaurwa kunzi ivo vari kuitawo kutya, nekuti vari kutyira kuti pamwe waTrump wane inonzi list yavo yevanhu vavachada kuzoendera vachapinda muutongi.
Saka kuDemocratic Party morari wakadii?
Saka pane kauncertainty kakufungirana kuti vachatonga zvakaita sei. Ini ndichitarisira hangu maonero angu, ndinoona kuti kupinda kwaTrump kune kakuzadzikisa karipo kunyanya-nyanya kune vanhu vanoafarira.
Zvavaivimbisa zvose zviya mukutsvaka rutsigiro, munoona vachizvizadzisa here?
Hatizivi kuti vachazvikwanisa here, nekuti nyika ino inyika ine mutemo. Ndikakupai mufananidzo waTrump wakambopromisa kuti vachadzoserazve nyaya dzemabirthright issue. Asi iyi nyaya haisi nyaya iri inongoitwa naWatrump yega. Inofanira kuenda kuCongress, inofanira kuenda kuSenate, nekuti zvinenge zvakuinvolva kuchinja kweconstitution yeAmerica. Samwe nyangwe zvazvo vakapromisa, handioni kuti zvinhu zvavachakwanisa kuti vazonyatsokuita muutongi hwavo. Tikatarisa nyaya yematarifsi, iyo nyaya yekuti hurumende inowedzera mari kumakambani anenge achiunza zvinhu munyika yeAmerica, zvakaita semota, hembe. Vatovada kuita matarifsi kunana China, kunana Mexico. Tida kuona kuti vachazviita sei musi wekutanga musi wa20, because ndo maexecutive orders anogona kuitwa nemutungamiri wenyika zuva rekutanga kwake.
Avo vanga vari mumiririri wesangano reNational Democratic Working Group muno muAmerica vatafadzwa munjanja, vachitaura vari parunare kuOklahoma.
Tevirai VOA Shona nemuvhuro ndira 2025 kuti muone zvizere kugadzwa kwava Donald Trump semutungamiri wenyika yeAmerica wechimakumi mana nenomwe pamadandemutande eVOA Shona Facebook, VOA Shona WhatsApp channel, panhepfenyuro nepa.voashona.com.
VaTrump vachatora mhiko yemutungamiri wenyika ichatungamirwa nemutongi mukuru wedare repamusoro-soro reSupreme Court, Chief Justice John Roberts, pamberi peUS Capitol muWashington DC nenguva dza12 o'clock masikati ET, 7 p.m. nguva dzekuZimbabwe. Varimi vakawanda vanoti havachisina zvikwanisiro zvekuti vadyare zvakare mushure mekutsva kwezvirimwa zvavakange vadyara pakatanga mwaka wekurima muna Gumiguru gore rapera. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Mumwe murimi akatarisana nedambudziko rekudzokorora kudyara Chibage, sezvo Chibage changa adyara gore rapera chakatsva nekushayikwa kwemvura ndivasame uchabata vekuhurungwe. Vachabata vanoti vakakurumidza kudyara sezvo vainge vaudzwa nevebazi rezvemamiriro ekunze kana kuti Meteorological Service Department kuti mvura yaizoturuka mukupera kwemwedzi waGumiguru, asi izvi hazvina kuitika.
Saka tukuona kuti Meteorological Department yedu iri kuita kuti rasisa panhau dzemafocast avo haasi kubuda zvakanaka. Planning yedu, marongero edu kuti mwaka wedu ubude zvakanaka hazvichabuda zvakanaka, nekuti tinenge takatarisa focast yatenge tapiwa yorega kuuya payakatarwa kuti ichauya. Saka ndo zvatinoti dai Meteorological Department yedu yakwanisawo ivandudze kana iri mishini yavanoshandisa, ngavachivandudza mishini yavo vachiitawo yechizvino zvino.
Vachabata vanoti vanoona nezvemamiriro ekunze vari kurasisa varimi nekuda kwemichina yavo yavanoti yasakara uye inoda kuvandudzwa.
Varimi vakutopedzisira varasikirwa nembeu nefertilizer, yekuti kana zvichinge zvatsva zviri pasi varima vazhinji hapa sotokwanisa kuzogera mumunda nekuti hapa tirikutarisa kuti tirikubuda mugore redrought vazhinji havana kukwanisa kukurwa zvakanaka zvichireva kuti vazhinji havana mari saka mari shoma iyoyo yavaiva nayo kuti vadzokere mumunda ndo inopedzera yapararira mumunda imomo havachakwanisa kudzokera mumunda
mumwe murimi wekubhuhera mudonho remanikaland vagift manyonda vanoti dambudziko guru riri kukonzerwa nemashoko ebazi rezvemamiriro ekunze avanoti hasi echokwadi vachiti vari kuita fembera fembera pamusoro pekunaya kwemvura mukuru werimwe sangano rinomirira varimi rezimbabwe integrated commercial farmers union amai mai wepgt vanotiwo varimi vari kudhurirwa nekudzokorora kurima
dambudziko remamiriro kunze nenguva yokunaya kwemvura inoda kuisa pfungwa pamwe chete kuti pawanikwe nzira dzekuongorora nguva yekunaya kwemvura kuti varimi vasapindane nedambudziko rekudhurirwa nekurima nemhaka yekudzokorora kurima idzo mbeu nemafetilizer zvichidhura zvakanyanya dambudziko rekudyara pasi pasina mvura yakakwana pasina madiridziro risavepo no kuti murimi anenge aisa asina ruzivo rwemamiriro okunze
amai jiti vanoti bazi rinoona nezvemamiriro ekunze rinofanirwa kutenga michina inoenderana nenguva
zvakare mishina inoshandiswa pakuongorora mamiriro okunze inofanira kushandurwa ienderane nenguva uye ichiratidza nguva inonaya mvura neuwandu hwayo kuitira kuti varimi vakwanise kurongawo nguva yekudyara nekukohwa zvakanaka vaongorori vemamiriro okunze vasanyanya kurasika
asi vanoona nezvemamiriro ekunze mubazi remet vababa maketa vanoti vanoshandisa michini yechizvino zvino pavanozivisa nyika nezvemamiriro ekunze vamaketa vanoti varimi ngavarege kurasa mbereko nekufirwa nekuti mwaka wemvura uchiripo uye vanhu ngavadyare kusvika pakati pemwedzi unowandira asi dzimwe nyanzvi dzekurima dzinoti mvura yave kunaya yave yekuti vanhu nemhuka zviwane mvura yekunwa vachiti nzara yemvura iri nani pane nzara yezuva nyanzvi idzi dzinotiwo kunonoka kunaya kwemvura kwakakanganisa zvirimwa mumatunhu akawanda munyika ndakamirira Studio 7 muchinhoi ndini Nunurai Jena
Terere tinokukurudzirai kuti mubatane nesu pa WhatsApp channel yedu ye VOA Shona. Endai pa WhatsApp muenda pakanzi updates pasi kuruboshwe mutsvaga VOA Shona mubva matitevera kana kuti follow. Apa tinokupai nhau dzichangoburwa. Vanoda kushandisa link munokwanisa kuenda pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Vanayo govanai nevamwe munzwe mose nhau dzinotema dzisina kwadzakarerekera. Muchikamu chedu chemadzimai nhasi tiri kutarisa nhoroondo yeupenyu hwetsvarakadenga yekuslovenia yakazove mudzimai wemutungamiri wenyika yeamerica amai melania trump avo vari kudzokera zvakare kumuzinda wewhite house mushure mekusangana nezvose kusuwa nekufara mushure mekunge murume wavo vadonald trump vasarudzwa zvakare semutungamiri wenyika zvichitevera kumbotora kwavakaita chigaro ichi muna 2016 Veronica Balderas Iglesias, mutori wenhau VOA, anotipa nhoroondo yeupenyu hwavo uye zvinotarisirwa nevavhoti patemu yavo yechipiri muchiverengerwa naBlessing Zulu weStudio 7.
Vabereki vake vakamupa zita rekuti Melanie Janavs, asi pasi rose rinovaziva sevaive mudzimai wemutungamiri wenyika kana kuti First Lady Melania Trump. Vakaberekwa musi wa26 kubvumbi 1970 kuNovo Mesto, Slovenia yaimbonzi Yugoslavia. Pavaikura mudhorobha reSevnica, baba vavo vaita basa rekutengesa motokari, amai vavo vachishanda mukambani yaigadzira machira. Asi Navs aifarira zvemucheno sekutaura kweshamwari yake kuchikoro Mirjana Jelanikic.
Aifarira zvekusona. Aitosona hembe itsva kubva pane tsaro achiwedzera hudobidobi.
Akambomira kuita zvechikoro muzvidzidzo zvekusona hembe ndokutanga zvekushambadzira zvipfeko kana kuti modeling kuEurope. Kubudirira kwake ndiko kwakazoita kuti auye kuAmerica kumakore ekuma 1990. vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika. Amai Katarina Jellison vepa Ohio University vanoti,
as a fashion model and someone who was often invited to upscale parties in New York, my understanding is that is how she met Donald.
Nyaya kushambadza zvipfeko nekukokwa kumabiko eshoroma kuNew York ndiyo yandinofungira kuti yakaita kuti asangane nava Donald Trump.
Navs akazotanga kunzi Melania Trump musi wa22 ndira 2005, akazvarawo mwanamukomana wake wekutanga Baron mugore rakatevera. Mugore rimwe chetero akabva apiwa ugaro hweAmerica sechizvarwa kana kuti US citizen. Upenyu hwaamai Trump hwakatora rimwe gwara apo murume wavo akasarudzwa kuva mutungamiri wenyika muna 2016 vachimirira bato reRepublican Party uye vaimubatsirawo kutsvaga rutsigiro. Panguva iyi vakati,
it is wonderful to be here today with you and with my husband.
Zvinofadza kuva pano nemi tichitsigira murume wangu, ndinodada naye.
VaDonald Trump vakatora mhiko yekutungamira nyika yeAmerica munandira 2017 vachive mutungamiri wechimakumi mana neshanu kana kuti 45th US president. Semudzimai wemutungamiri wenyika, amai Trump vakashanyira nyika dzakawanda vakaparura zvirongwa zvakaita seBest, chirongwa chaikurudzira kuti vana vave neutano hwakanaka uye vasashandise zvinodhaka. Havana kuda kupinda zvakanyanya mune zvematongerwo enyika sezvinoitwa nemamwe madzimai evatungamiri venyika, asi izvi hazvina kuita kuti vatori venhau vasanyore nezvavo sematauriro aamai Jellison.
Best campaign not being one of the most successful public service project.
Vaishorwa nevamwe nemapfekero avo nedanho ravo rekuramba kuenda kunogara ku White House mazuva ekutanga, uye chirongwa chavo cheBe Best chinonzi hachina zvakawanda zvachakabatsira zvichienzaniswa nezvimwe zvaiitwa nemadzimai evatungamiri venyika.
Pavakabuda muWhite House, amai Trump havana kuzoonekwa zvakanyanya paruzhinji. Vaingoonekwa pano neapo dzimwe nguva vachitsigira murume wavo paitsvaga rutsigiro musarudzo yemutungamiri wenyika uye vachishambadza bhuku ravakanyora. Mumwe muvhoti wekuWisconsin, Austin Smith, akavhotera vaDonald Trump, anoti amai Trump vakadzokera kuWhite House vanofanira kuita zvirongwa zvekubatsira vanhu.
Ndingadisa kwazvo kuona vachiita zvirongwa zviduku zvakasiyana-siyana. Asi chikuru chandinonyanyodisisisa chiri pamwoyo pangu ndechekuti vanga vachiwanisa vana kudya muzvikoro.
Mumwe webato reDemocratic Party, Jaslyn Kerr, anoti anoda kuti amai Trump vaite zvinhu zvinobatika. Anoongorora zvematongerwo enyika, Jellison anotiwo semafungiro ake, amai Trump vachaenderera mberi vasingaite mabasa anoita kuti vaite mbiri nekushanda nevanhu. Nyaya iyi yatumirwa naVeronica Baldera Iglesias weVOA News, mukaiverengerwa neni Blessing Zulu, VOA Studio 7, Washington DC.
Zvino tokupai chirongwa Upenyu Hwedu, Our Lives, icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu chatinopakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tine hurukuro nemunyori mukuru wesangano reZimbabwe Chamber of Informal Economy Association vaWisbone Malaya, tichitarisa mashandiro ari kuita nhengo dzavo uye kuti matambudziko api avari kusanganawo nawo mubasa ravo ravanoita rekuzviitira mabasa emaoko. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu vaMalaya.
Tiripo makadiniwo. Isusu seZimbabwe Chamber of Informal Economy Association tinotoziya kuti mutero ndiwo unoita kuti nyika ibudirire iende mberi. Asi takatarisana maringe neZimbabwe, ichokwadi kuti mabasa mazhinji akuwanikwa muvanhu vanozvishandira vatinoti mainformal traders or informal sector. Zvisinei hazvo, hapana munhu ari muinformal sector anoti akadzidziswa nezvekubhadhara mutero nenzira yakarongeka uye mutero unoenderana nekushanda kwavari kuita angarambe kubhadhara mutero. Kana mutero uchizobatsirawo pabasa raanoita kuti rivandudzwe rive basa guru rinozopedzisira radzoka futi munyaya yatiri kuchemera yatiri kuti formal sector. Rinozopedzisira basa raakutopawo vamwe vanhu mabasa kuemploya vamwe. Asi dambudziko ratinaro panyaya yemutero riri kukurukurwa nehurumende ndeyekuti pari kutsanangurwa nyaya yemutero iyi yobva yapiwa zviga zvekuti inotorwa sei mitero iyi pasina kuitwa hurukuro neatinoti mastakeholders including us maassociations anoshanda nevanhu vanoita mabasa emaoko.
Asi imi nhengo dzenyu dzinokwanisa here kunge dzichibhadhara mitero iri kukurudzirwa nehurumende iyi?
Havasi vese vari kushanda basa remaoko vari kukwanisa kuita mari yekuti vange vachibhadhara mitero. Saka ndozvinhu zvatiri kuti tikaungana tikaita stakeholders engagement zvinoongororwa kuti vari kuitawo mari inoendera kuti vabhadhare mutero ndevapi, uye vari kufanira kunge vachibhadhara mutero vamwe vagara vasiri kubvisa mutero ndevapi. Saka zvinochenesa musha, tova neruzivo rwakakodzera kuti vari kubhadhara mutero ndevapi uye mutero wacho unenge uri mutero wemari.
Tichiona kuti mashandiro enyu ndeakitsina gonzo nemapurisa ekanzuro, zvii zvamungatarisira kuti mugadzirise dambudziko irori?
Nyaya yekushanda kwakitsina gonzo muHarare haisati yapera. Idambudziko guru iro ratinaro ndatiri kuramba tichishuvira kuti ticharamba chikurukura nevakuru veguta kuti vaongorore nyaya iyi vaibvise mugore ra2025 vambova neimwe nzira yekushanda nekugadzirisa nyaya dzepekushandira kuvanhu vemabasa emaoko zvisina kushungurudzana mukati. Kutaura kuno takutova nedambudziko rekufungidzira kuti zvichida zvinhu zviri kungoitika maone, nekuti chakawanda chiri kuitika paukitina gonzo muguta reHarare icorruption. Ukatopinda muguta reHarare vajonga uone zvinenge zvichiitwa nemotikari dzekanzuro dzichitakura vanhu dzichitorera vanhu zvinhu dzotanga kumhanya, ana mai vane tuvana tucheche vachimhanya vateera rori pai dzimwe nguva onzi kanda mari mumwe okanda $5 mumwe $2 obva akandirwa chibhegi chezvinhu zvake zvaanga achitengesa. Nyika hainakidze kupota tichiona zvinhu zvakadai nemaziso zuva nezuva.
Mune urongwawo here hwekuti munge muchigara pasi nevemakanzuro muchikurukura matambudziko amuri kusimudzaya muchigadzirisana?
Gore ra2025 tiri kutarisira kuva nehukuro dzakati dzamei nemalocal authorities tichionesana nyaya yekuti vanhu vanotengesa vana veZimbabwe vari kutengeswa kuti vararami vaone chekudya kudzimba vaendese vana kuchikoro. Dai vaitona mukana wemabasa vangatoshuvirawo kuva nemabasa akanaka atinoti reformal votosiya zvokutengesa mumugwagwa. Saka tinoda kukurukura nekuti tinofara nekanzuro yeHarare. Takatonzwa kuti pari zvino pane mitero yavakadzikisa yevanhu vanotengesa vane tumashopu twokutengesera muguta zvichienda zvakadaro. Takafara nazvo nekuti zvinoratidza kuti vanzwa kuchema kwevanhu.
Manga makateerera kumunyori mukuru wesangano reZimbabwe Chamber of Informal Economy Association vaWisborne Malaya muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Aiwa, musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. Dzimwe nzvimbo dzinotandarira veruzhinji vachiona mabhaisikopo mumaguta dziri kuvharwa, izvo zviri kupa kuti nyanzvi dzezvemitambo neupfumi dzikurudzire kuti patorwe matanho akasimba ekuvandudza zviri kuitika mubhizinesi iri. Mutori wedu wenhau Pasmo Ndlovu anotipanya ya inotevera.
Kuvaro kukaita onjimbo yesta kineko muguta revula wayo mazuwa mashuma adarika kurikupa wakutivaneta zwimitambo wabate ura maoko. Vanongora ni zwimitambo vashitunga mera sanganore Zimbabwe Female Arts Practitioners Platform mozware Angeline Dimingo vanotikone kwa kuma baiskopo kana kuti cinema kunogona kumutsiridzwa kana mabizimusi aya akachitamba nuka achiendeswa kumakomboni emapurazi makuru nemigodi ukukune vakawanda vari kushanda asi vasina nzvimbo dzekutandarira dzakawanda.
Cinema inokwanisa kumutsiridzwa takatarisa ma town mamwe madiki achiri kusumukira ma towns akaita se ma sugar industry towns ma mining towns hakusati kwava ne recreation yakanyanyo kuwanda.
Asi nyanzvi yezvemitambo vachishanda nesangano recomplete arts project vaPeter Churu vanotiwo nyaya yekubiwa kwezvigadzirwa kana kuti piracy ndiyo yakonzera kuti kuonekwa kuma baiskopo kuende kumawere munyika.
Takaregera ichingove njake njake munhu nemunhu akungogona kuti akangoona baiskopo kana kuti firimu pese pese uyo aenda nechimuti chake anotora baiskopo iroro vamwe vaipisa maCD vamwe vachiita zvavanoita chingo pasina kana ano achaziva kuti musoro wazvo ndeupi.
Mutambi wechidiki anoshanda akazvimirira Fadzai Gwene anoti zvinorwadza kuti vatambi havanawo chavave kuwana kubva mumitambo yavo inobiwa kuburikidza nepiracy ichingoratidzwa pose pose pamasaisai esocial media nedande mutande reYouTube.
Musambo uchimhoreswa nevanhu hatuchipiwa mbiri isina kana dhora mukati ukafa. Panotoda kuti vanhu vabatanidze batanidze kuti uyike zvakanaka. Ukarwara panotobatanidze batanidze kuti urapike zvakanaka. Zvoita sekunge tisingashandi asi tichitoshanda.
Asi nyanzvi inongorora nezveufumi yakazvimirira asi ichishanda unesangano recenter for disability and development vamasimba kuchera vanoti dambudziko riripo kuondomoka kwakaita upfumi hwenyika kwakonzera kuti mabhizimusi ose agwadame kwete zvemitambo chete.
Kusagadzikana kweupfumi kune kukanganisa kwazvinoita mabhizimusi zvikuru sei maartists.
Vanoona nezvekuburitswa kumashoko musangano reNational Arts Council of Zimbabwe vaAganyabinde vavimbisa kuti sangano ravo richaedza neparinogona napo kugadzirisa matambudziko ari muchikamu ichigore rino.
Makorokoto egore idzvara 2025. SeNational Arts Council tirikunzwa kufara chaizvo kuti gore rino iri tichange tichishanda zvakanaka, tichange tichiwana mari nechekuita nezvemafirimu. Saka igore rakanaka kune vanoita zvemafirimu.
Nyaya yepiracy muZimbabwe inonzi nenyanzvi ndiyo yapakuti mabhizimusi ekutandadza veruzhinji nemabhaisikopo agwadame. Kudonawo kwakaita nyaya dzezveupfumi munyika kunonziwo nenyanzvi kwakaunza mhezi dzisingakwenyeki muchikamu chezvemitambo. Dzimwe nzvimbo dzakaita seHippo Valley Country Club, Triangle Country Club, Wange Little Theatre nedzimwe dzaishandiswa zvakanyanya kutandadza veruzhinji nemabhaisikopo vashandi vemumigodhi nemumapurazi vachizadza nzvimbo idzi. Izvo zvashanduka nhasi mushure mekuondomoka kweupfumi. Nyanzvi dzinokurudzira kudzoswa kwemitambo iyi kunzvimbo idzi. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndine Pasmo Ndlovu.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Kwasara mazuva maviri kuti vakakunda musarudzo yemutungamiri weAmerica vaDonald Trump vagadzwe pachigaro zviri pamutemo. Varimi vakawanda vanoti havachisina zvikwanisiro zvekuti vadyare zvakare mushure mekutsva kwezvirimwa zvavakange vadyara pakatanga mwaka wekurima. Dzimwe nzvimbo dzinotandarira veruzhinji vachiona mabhaisikopo mumaguta makuru dziri kuvharwa nekuda kwekuderera kwebhizimisi. Tabva tasvika kumagumo kwechirongwa chedu. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kutsambambozha yedu inoti studio7@voanews.com. Munokwanisawo kuteerera nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Evans Azininga, ndiri muWashington DC.
Isikhathi